manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 8 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti zvinoizviri muchirongwa chanhasi. Bato reNational Patriotic Party rotsemuka nepakati zvichitevera kudzingwa kwemutungamiri waro vaAmbrose Mutiniri. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti makurukota ehurumende yavo vanenge vasingambobvumidzwe kunorapwa kunze kwenyika. Studio 7 inotarisa zvakadzama nhoroondo yemavhoteri anoitwa mudunhu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Maita kurwisana kunotyisa mubato reNational Patriotic Front sachigaro webato iri amai Eunice Sandi Moyo vachiti vadzinga mutungamiri webato iri retired Brigadier Ambrose Mutiniri. Vachivapomera mhosva yekusagona basa pamwe nekushanda nevanofungidzirwa kuti vanoshanda nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Asi vaMutiniri vanoti amai Moyo nechikwata chavo vatozvidzinga mubato nekuda kwezvavaita. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatapi venhau nhasi mangwanani, amai Moyo nechikwata chavo chinosanganisira mutauri webato iri vaJelas Mawarire, munyori vaShadrick Mashaya Mombe, pamwe navaJapi Jabun, vati chisungo chekudzinga vaMutiniri chakaitwa pamusangano wavakaita neZuro. VaMawarire avo vakapinda musangano waneZuro vanoti rimwe danho rakatorwa pamusangano uyu nderekuti nhaurirano dzekupinda muMDC Alliance dzipedzwe nekukasika.
Musangano uyo waka zvogara pasi zvekubvumirana kuti tidzore vaMutiniri tivabvise pachinzvimbo chavanga vakambobata chekutungamira musangano nekuda kuti vanga vakushanda nevamwe vatinoziva kuti vakatumwa nechihurumende chemusengabere chava Mnangagwa kuti vakanganise hurukuro dzatanga tichiita nemamwe mapato ezvematongero enyika kuti tikwikwidze sarudzo dziri kuteera.
Imwe nyaya iri kupomerwa vaMutiniri inyaya yekushanda navakasukuwere mukuedza kuvhiringa musangano waneZuro. Asi vachitaura nevatori venhau nhasi masikati, vaMutiniri vati hapana chinovatadzisa kutaura navakasukuwere sematauriro avanoita nemunhu wese munyika. VaMutiniri vatiwo hapana anokwanisa kuvadzinga mubato iri sezvo vatungamiriri vese vari mubato iri vakasanobata zvigaro uye vachifanira kuenda kumusangano mangwana muHarare kuti nhengo dzebato iri dzivaise pazvigaro izvi zviri pamutemo. Vakasanobata chinzvimbo chekuronga misangano muNPF uye vari muchikwata chavaMutiniri vaJim Kunaka vati amai Moyo vaMawarire nevamwe vavo vatozviburitsa mubato nekuda kwezvavaita. VaKunaka vati amai Moyo havana mvumo yekubvisa vaMutiniri pachigaro chavo.
These guys rarasika vatora gwara risiriro, havana simba rekuti vangadzinga president weparty. Who gave them that power when even the constitution aisati yaenda kunowana endorsement from the people? So where did they get that power yekuti vanodzinga the president?
VaKunaka navaMutiniri vatiwo NPF haisati yatora danho rekupinda muMDC Alliance vachiti musangano wemangwana ndiwo une simba rekuita izvi. Vati amai Moyo nevamwe vavo vari kuronga kuti mukadzi wevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe, vave mutungamiriri weNPF uye kuti vapiwe chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance.
Time yavanga vachita adresa vanga vatori necash in their pocket from Grace Mugabe. We are saying, Isusu, no, Matora na Grace kuti aende kunoita Vice President ku Alliance. And I muri vatatu. Isusu is NPF. No. Grace ndiye atisisa patasvika today. If it wasn't Grace, then if it is not kuitwa kune mauto.
Munyori we NPF kumasvingo vaamasa ninjana vati kana MDC Alliance ikatambira amai Mugabe nechikwata chaamai moyo inenge yavabatsira chose.
So Joji makorokoto nedzoi kuMDC makorokoto ku NPF makorokoto kunababa Mugabe kuti vanhu havaina ninyoka yakakonzera confusion iripo munyika nhasi vaenda nayo kunani kuna Chamisa. Thank God. I thank you, Chamisa, you have relieved us. Tazorora.
Hatina kukwanisa kutaura na waka sukuere na Mai Mugabe kutitinzwe divirabo panya ii mukuru we Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya. Vauza Studio 7 kutikunyange asho zvakanaka kuti mapata anopikisa aite mushandira pamwe mukubvisa hurumende yeZANU PF musarudzo. Zvakakosha kuti ichenjerere vanhu vanobva kuZANU PF. Mutauriri we MDC Alliance Professor Walshman Nguve vauza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo unoda kushanda nani nani zvake ane chinangwa sechavo chekupedza utongi hwemauto neZANU PF munyika. Vati zviri kuitika mu NPF zvinosuwisa, uye tariro yavo ndeyekuti bato reNPF richabatana rokwanisa kushanda navo mu Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa vanoti kana vakakunda musarudzo makurukota avo havabvumirwi kubuda kunze kwenyika kunorapwa, vachiti izvi zvichaita kuti vavandudze zvipatara munyika. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro pamuchakata Growth Point kumasvingo Central, vachamisa vati havazozobvumira kuti makurukota avo aendese vana vavo kudzidza kuzvikoro zvepamusoro zvekunze kwenyika, vachiti zvose zvinofanira kuwanikwa muno.
Techitatu pagovernance patiri kupinda hakuna minista anoenda kunorapwa kunze kwenyika, zvipatara zvisina kunaka. Tofanira kuchinja nokuti hauite utsinye hwekuti uda kuenda kunodya pamba pamai pa next door iwe nemudzimai wako namurume wako pamba pako. Sei usingagoni kutengawo hanyanisi pamba pako nemadomasi. Zvinakire mumba mako kwete kunakira munhu uwe pa next door.
Vashamisa vati hurumende yavo ichavandudza zvipatara pamwe nezvikoro nezvimwe zviri kushayikwa munyika kuitira kuti vanhu vasatize nyika yavo vachinotsvaga kubatsirwa kunze. Vashoropodza hurumende iripo vachiti vakuru vaya vanorapwa kunze kwenyika uye vana vavo vanodzidza kunze nekuti vakaondonga zvipatara pamwe nedzidzo munyika.
Chechina chatiri kushandura patinongopinda. Minista kana atadza basa aba mari yenyika, kwazi kune anokumbira nechomwoyo mari yeruzhinji. Kune vane namo mumaoko chaabata chotonamira. Munovaziva vakomana vari muhurumende. Mabira vanoita mari vanorova mari semushonga wombwire mbwire. Kana usati wakachizwa haumiri. Hatidi izvozvo. Chisambambachisa. Kukula. Izenzo. Isu maminista anenge ari mwana maikore. Mukaita zvokuda kuba unorova pasi mangwanani ngwanani. Takaisa mutemo wekuti chaisa koti dziri pa separate dzinongomirira vanhu vaba mari pai muhurumende fast track kujere. Kwete zvokuti ukaba sezviri kuitwa ukaba ku 7 unonzi wawa wakuzikana chimboroba uri ku 10 namba yawa kutamba wakuzikana chimboroba uri pa ukipa. Kwatiri munhu anenge aba anofanira kubuda muhurumende. Hurumende is for clean people. Ini ndakanotaura ndikatizoendera kuno kuchallenge vamunangagwa. Let's declare our assets. Iwe upfumi hwaunahwo cheta apa vanhu vaziva kuti wakahuwanepi. Ini hwangu hwandinahwo ndotsveta apa vanhu vaziva kuti ndakahuwanepi. Kuitira kuti vanhu vakaona wapfuma wamupfumi wapfuma wamupfumi sei iwe wakanga usiri mupfumi wawana kupi pfuma. Nekuti nyika inofanira kuva neaccountability, declaration of assets by all leaders. Tikuzive tikakuona wane zvipatara wakachiwana kupi, tikaona wane chitoro wakachiwana kupi, tikaona wane masimorals wakawana kupi.
Vashamisa vati nyika yakaparadzwa nehuori nokudaro hurumende yavo icharwiswa huori pamwe nekugadzirisa zvose zvinodiwa kugadzirisa kuita kuti nyika ifambirire mberi. Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo mutungamiri wevechidiki MDCT vaHepimo Chidziva vakurudzira vechidiki kuti vabude vakawanda kuitira kuti vavhotere vachamisa. Vashamisa vanotarisirwa kuita mumwe musangano mangwana kurutenga Growth Point uye kuchiredzi musi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mumiriri weMatabeleland South mudare reSenate amai Sithembile Mulotlwa vashaya. Amai Mulotlwa vashayikira kuchipatara cheUnited Bulawayo Hospitals nasi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Senator Mulotlwa vanga vari nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Mutauriri webato iri Muzvare Tabitha Khumalo vaudza Studio 7 kuti varasikirwa negambakadzi uye vari kuchema pamwe chete nemhuri yekwaMulotlwa. Zuva rekuvigwa kwavo harisati raziviswa. Mune imwewo nyaya, nhengo dzeZANU-PF dzaungana nhasi muHarare dzichipinda musangano weCentral Committee. Studio 7 yaedza kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo asi nhare yavo yanga ichinetsa kubata. Masangano ekunze maviri anoti International Republican Institute nere National Democratic Institute anoti hurumende yeZimbabwe iri kuita gadziriro resarudzo kunyange hazvo masangano aya achiti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti sarudzo dzegoro rino dzive sarudzo dziri pachena. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashtaura nevatorere nao muHarare mushure mekushanya kwesvondo kwakaitwa nemasangano aya vaimbova nhengo yedare reCongress kuAmerica vaDavid Dreyer vati vari kufara zvikuru kuti pane zvinhu zvakawanda zvaitwa neZimbabwe mukugadzirira sarudzo zvasiyana nesarudzo dzakapfuura. VaDreyer vati vari kufara kuti Zimbabwe yakagadzira gwaro idzva revavhoti kusiyana nenyaya dzemhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika, kuzvipira kwehurumende kuita sarudzo dziri pachena, kubvumidza vekunze kuti vazoongorora mafambisirwo esarudzo pamwe nedanho rakatorwa nematare rekurambidza madzishe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo masangano aya achiti ane zvaakafadza panyaya yegadziriro esarudzo, VaDreyer vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba panyaya yekuona kuti gwaro revavhoti rapiwa kumapato ari kuda kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya, nekuona kuti gwaro revavhoti iri raongororwa nevanhu kana masangano akazvimirira. Vatiwo komishen inoona nezvesarudzo inofanira kuona kuti kudhindwa kwegwaro revavhoti kwaongororwawo navose vane chekuita nesarudzo uye kwaitwa zviri pachena uye zvinofadza mapoka ose. VaDreyer vati sezvo hurumende yava munangagwa yakapinda mumasimba kuburikidza nekupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika, zvakakosha kuti hurumende ibvise masoja anonzi ari kumaruwa.
We need to deal with this question of the military circulating through.
Tinodawo kuona kuti nyaya masoja ayo anonzi ari nyika yese yakadziriswa kuitira kuti vanhu vavhotere pavanoda vasingatye. Tiri kudawo kuti kudziswa kwevanhu nezvekuvhota kuitwe zvakanaka. Izvi ndizvo zvimwe zvinoda kuitwa uye hurumende yakatoziviswa nezvazvo. Saka vamwe vedu vachasara muno vachiramba vachitaura nevatungamiriri veZEC. Hazvisi nyore asi tinoona kuti sarudzo idzi dziri sarudzo dzinoyemurika.
Izvi zvinouyawo apo mapato anopikisa ari kugunun'una nenyaya yemasoja anonzi akadirwa kumaruwa uko kwaanonzi ari kushungurudza veruzhinji. Imwe nhengo yezvikwata izvi izvo zvanga zvichishanda pamwe chete paongororo iyi amai Catherine Noon vanove nhengo yedare reSenate kuIreland vatiwo vakuru vemauto vanofanira kuzvipira kutambira zvinenge zvabuda musarudzo.
Ensure military respect for election outcome.
Vakuru vakuru veZimbabwe Defence Forces vanofanira kutaura pachena vachiudza ruzhinji rweZimbabwe kuti vachange vachitambira zvichabuda musarudzo ichaitika gore rino nemamwe makore ese achatevera.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti zvatarwa nemasangano aya zvakanaka chose. Vati chiri kunyanya kuvanetsa sebato ndechekuti veruzhinji havasi kuzopiwa mukana wekuvhota musarudzo dzegore rino, zvikuru sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Masangano maviri aya akurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vabude pajekerere vachitaura kuti hapana achazoziva kuti munhu anenge avhotera papi kuitira kuti veruzhinji vasatye kuvhotera pavanoda musarudzo dzemwedzi unouya. Masangano aya akurudzirawo kuti vaongorori vesarudzo vabvumidzwe kupinda munyika nekukasika uye kuti ZEC izivise vese varikukwidza musarudzo dzegore rino kuti ichafambisa zvinhu sei pakuziviswa kwezvinenge zvabuda musarudzo paine nguva. Masangano aya akurudzirawo masangano enhau zvikuru sei ehurumende kuti aburitse nhau asina kwaakarerekera kuitira kuti veruzhinji vawane nhau dzisina divira dzakarerekera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vati vari kuronga kukumbira vatambi veNational Football League avo vanopfugama negumbo rimwe chete senzira yekuratidza kusafara kwavo panguva iyo National Anthem inenge ichiimbwa kuti vavape mazita evanhu vanofungidzira kuti havana kubatwa zvakanaka nematare kuitira kuti vagovaregerera pamitongo yavakapiwa. Nyaya yekuti gwaro revavhoti riri kugadzirwa riri kuchengeterwa kupi uye kuti mapepa acho ekuvhotesa ari kudhindwa kupi yakonzera mutauro wakanyanya pakati peZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato anopikisa. MDC Alliance yakaratidzira nemusi wechipiri ichitsutsumwa nenyaya iyi. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti harina dambudziko nemabatirwo ari kuitwa sarudzo neZEC. Masangano akazvimiririra ari pasi peCrisis in Zimbabwe Coalition anotiwo ZEC inofanira kubuda pachena kuti iri kufambisa sei nyaya yegwaro revavhoti uye Election Resource Center yakatokwidza nyaya yekuti mapato ose aone gwaro revavhoti kudarire pamusoro reHigh Court. Zimbabwe Election Support Network yaburitsawo mashoko kuvatori venhau nhasi ichiti chikamu 52A chemutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act chinosungira ZEC kuti iudze vari kukwikwidza kuti mapepa ekuvhota ari kudhindirwa kupi uye nani. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vari kushorwa zvikuru nevanhu mushure mekunge vati gwaro revavhoti riri padande mutande ravo iro risipo. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori wezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana uye munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMonzora.
Chekutanga, mutemo wedu unotaura iwo kuti mapato ese ematongerwe enyika kana kuti vanhu vari vanechekuita nesarudzo vane kodzero yekuwane access kuma election materials. Panodhindwa maballot paper aya anovhoteswa aya, hatisi kuda kunodhinda nawo kwete, asi tuda kunoobserva, kunoongororavo kuti paper iri riri kudhindwa sei, riri kudhindwa nani, riri kudhindwa kupi uye kwadhindwa mangani. Totarisa zvakare kuti paper iroro ipepa rudzii equality yayo. Tobvumirwa isu kuti tipe nyanzvi dzedu kuti dzione kuti paper iri harikwanisiki here kuti ukaisa X pamwe ozoguma A pamwe zvakare. Asi ZEC yanga ichifunga kuti tikakumbira izvozvo taakuda kuaffecta independence yavo. Kwete, hatisi kudaro tichitarisa from the air kwete. Zvinoitika mune dzimwe nyika, kuTanzania zvinoitika mapato anopiwa mukana iwoyo. PaSouth Africa apa zvinoitika mapato anopiwa mukana iwoyo wekuona nekuongorora pepa richashandiswa pakuvhota ratinoti ballot paper racho.
VaMangwana,
isu seZANU PF hatina dambudziko nokusapuwa mukana wokuona kuti izvo zviri kudhindwa kupi. Tinotrusta isu zvekutinoita basa rayo zvakanaka. VeZEC vane zvikonzero zvavo zvavari kuonera kuti vanoona sekuti interference nesecurity yezvavanenge vari kuita. Isu tine confidence mune zvinoitwa neZEC. Taita maelections kubva paindependence kapatiri, hatina dambudziko rataita neballot paper. Ivo kana varivo vanoziva umbavha veMDC kuti munhu anoisa X ichifamba ichibva paaisa ichinoita X yeimwe, ndo vangatodemonstrata kucourt kana kuZEC kuti ndo zvinoitika. Izvo zvati ukanyora X yako wanyora X, there must be an element of trust in the election vote. Kuti inonyora mapepa akanaka kana paine upo kuti bokwendi inochinja paisa ngavadzimostete kukoti satina kuzviona ende hatizvizi kuti zviriko
vamonzo
kuti isu hatina chivimbo nezeki hatina chivimbo nezeki nokuti zeki muzeki musecretariat mayo mune ma CIO mune mapurisa mune masoja avo vakambunyikidza kodzero dzevanhu muna 2008 nemuna 2002 nepasarudzo dzese dzakaitika idzi hati trust zeki zvakare nokuti muna 2008 zeki imwe cheteyo yakachengeta maresults apresident for 6 weeks vachibika maresults iwayo kuti vamugabe varege kudyiwa negete rakakura navatsvangirai kana zvano PF isingade kuti inoongorora pari kudhindirwa papers isu hedu tinoda kunoongorora mamwe mapato asina shamwari dziri muzeti anoda hawo kunoona kuti zviri kudhindwa sei uye kwadhindwa ballot paper mangani uye ari kuchengeterwa pai somuenzaniso zvinenge zvisiri pamutemo kuti maballot papers edu achengetwe ku KG6 kumuzinda wemauto kana kuti ku Chadwick House kumuzinda wema CIO zvinenge zvisiri pamutemo izvozvo hongu vakasununguka vana vamangwana kuti patinenge isu tichiongorora zvedu kuti zviri kuitwa nemazvo here zviri kuitwa sei iwo anogona kuenda hawo kumunda vachinorima zvavo
vamangwana
constitution iyi takainegocheta ne MDC navamonzora ini navamonzora tinegocheta constitution tikaona zvakakodzera kuti zeki ive appointed nenzira yayakaapoindwa nayo ini navamonzora tikafamba Zimbabwe yose tichikurudzira vanhu kuti vavhotere bumbiro renyika kuti varipasise rikapasiswa riine maclose iwayo anotaura kuti zeki inoapoindwa sei inoita basa rayo sei chakunesa vamonzora 4 years after tapemberera kubuda kwebumbiro handichizivi
avo vanga vari munyori wezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana manzwa zvekare kubva kumunyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vaviri ava vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Dunhu remasvingo idunhu rine mukurumbira munyaya dzezvematongerwo enyika uye idunhu rine vakuru vakuru munyaya dzematongerwo enyika vakawanda vane zvigaro zvepamusorosoro mumapato ezvematongerwo enyika Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera
panguva dzesarudzo dunhu iri rinozikanwa richipisa kubva nyika ichiwana kuzvitonga apo vanhu nezvematongerwo enyika vanonetsana kuti vapinde pazvigaro Masvingo inozikana nekunetsana kwevanokwikwidzana nedzimwe nguva kuchizoita mirizhonga yakakura kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere dunhu iri ragara richitorwa nezanu PF musarudzo asi izvi zvakachinja muna 2008 apo MDCT yakatora zvigaro 14 musarudzo dzenhengo dzeparamende nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakavakira zvovo vanoti Masvingo idunhu rine mutauro panyaya dzesarudzo kubva nyika ichisungunuka nenyaya dzemakakatanwa
Ndingati history ya maelections mumasvingo kubva 1980 kana even mu liberation struggle inotarisa kuti masvingo yaisupporta liberation struggle zvikuru. Gore ya 1980 mumasvingo makawinwa nezanu PF zvikuru and so kubva 1980 zanu PF yaiwina. Asi chiri clear mumasvingo ndechekuti mapolitician kumasvingo haana kubatana. Division yanga yagara iri kubva 1980
asi mutsarudzo dzakazotevera muna 2013 zanu PF yakadzoka nesimba ikatora zvigaro zvose 26 izvo zvakaita kuti MDC isare yakabata pasi vamwe vanongora nezvematongerwo enyika vanoti kunyange hazvo zanu PF iri iyo yakakunda pasarudzo dzakapfuura mapato anopikisa ane mukana wekudzosa zvigaro izvi akapinda akabatana sezvo zanu PF mune kunetsana vazvovo vanoti kunyange hazvo MDCT yakakundwa muna 2013 gore rine ine chiedza chikukunda ikaita mubatanidzo wakasimba sezvo zanu PF yakapatsanuka sezvakabuda pasodzi dzayo dzekusarudza vamiririri vayo
MDC tiri kuona uya vane resurgence kana MDC ikakwanisa kubatana mamapolitical parties machances makuru zvikuru kwazvo mumasvingo tichiona kuti vakuru vakuru vanoexpectwa kuti vangadero variwo vakahwina vakaluza mumasvingo saka kune chiedza mumasvingo chinongodiwa chete chekuti maelections ma have a free fair, transparent and credible. Kana ari free, fair, transparent and credible. Zanu PF iri kuluza mugore rino MDC chiwina zvikuru sei tarisa kupatsanurana kwakaita Zanu PF G40 chienda kuside and zvezvekare vana shumba vachidini vachiuyawo vachifomawo mamwe political parties. Asi at the same time MDC inofanira kuti batana mamwe political parties.
Asi veZANU PF vanoti kunyange hazvo vakanetsana mumba mavo pasarudzo dzebato ravo vachabatana kana vakusangana nemamwe mapato vokunda zvakare musarudzo dzegore rino. Nhengo yeZANU PF ichakwikwidza masvingo eBen vaBene taguma mazari revanoti vanotarisira kutsvaira zvigaro zvose zveparamende mududu rose remasvingo sezvavakaita muna 2013.
Semaonero angu nesesapoti yatakawana ndiri kuona titora masits ese masvingo toda kuti dzokere uko nenew dispensation we are talking of creation of jobs. Nemukada kuona the manifesto yatakabuda nayo inoratidza kuti toda kuunite Zimbabwe, toda kuita fight corruption, toda kuita develop and re-engage. Pamwe chete nokucreate majobs. And those zvinongodiwa navanhu vemasvingo.
Apawo mutauriri weMDCT inotungamirwa naNelson Chamisa Masvingo vaSimon Pindu vanoti rwendo runo masamba akasiyana uye vanotarisa kukunda ZANU PF zvine mutsindo.
Isusu seMDC tine chiringo chakasimba zvikuru chokuti gore rino negadziriro yataita gore rino tinohwina.
Musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2013 vanhu vemudunhu remasvingo vanosvika 258,026 vakavhotera vaRobert Mugabe, uku 180,552 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai, uku 113,433 vakavhotera vaWashime Ncube. Nyanzvi munyati dzematongerwo enyika dzinoti zviri pachena kuti mutambo uri pakati pavamunangagwa navachamisa, asi kuvhota kwakaitwa muna 2013 kana kune chekuita musarudzo dzegore rino vachamisa vakatarisana nemutoro mukuru kuti vakunde vamunangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika mudunhu remasvingo. Asi vamwe vanoti nekupatsanuka kwakaita ZANU PF zvinhu zvinogona kunakira vachamisa kunyange hazvo bato ravo rakapatsanukawo, uye vamwe vasiri kufara nemafambisiro akaitwa sarudzo dzekutsvaka vachamirira bato resarudzo ravo. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Teererai zvakare mangwana apo tinenge tichitarisa dunhu reManicaland. Chikwata cheMawarriors chatarisana nevinyora peji idzva munhorondo yemakundano yeCOSAFA Cup apo chiri kupinda munhandare yePeter Mokaba Stadium mangwana. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
MaWarriors ari kupinda munhandare inotakura vanhu zviuru makumi mana nezvishanu iyi vakatarisira kuve chikwata chekutanga mugungano reCOSAFA kutora mukombe uyu katanhatu, kunyange hazvo vanga vachitatarika kusvika mufainari. Pamusoro pezvo chikwata ichi chakatarisira mari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarands kana vakakunda Zambia mufainari iyi. Zimbabwe ikakundwa inowana zviuru mazana maviri nemakumi mashanu emarands. Pari zvino MaWarriors ane mikombe mishanu, mukombe mumwe chete pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Zvikwata izvi zvasangana mumitambo yeCOSAFA Cup katanhatu, Zimbabwe ichikunda mumitambo mina, Zambia mumitambo mumwe chete mumwe wacho uchiita mangange. Gore rapera Zimbabwe neZambia dzakasangana zvekare mufainari, Zimbabwe ikakunda 3-1. Izvo nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJasper Pemberai vanoti zviri kudzokororwa.
Kapu iyi tikuitorai, tikuitora kapu iyoyi, kapu iyi tatoitorai 3-0.
Asi mumwe muteveri wenhabvu Valoid Tambaoga vanoti mutambo uyu uchange wakaoma zvikuru, asi vanotarisa kuti pakugumisira Zimbabwe ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu uri tough, asi kuti tofanira kuti ti win because mutambo wakasimba.
Zimbabwe inofanirwa kusimba kumberi sezvo Kama Billiards, Terence Dzukamanja, Ivan Rusike naTino Kadewere vasiri kushandisa mikana yavari kuwana. Zimbabwe yanga ichitatarika munzira yekusvika mufainari mumitambo yavo iyo vakatamba neBotswana pamwe neLesotho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndinokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.